manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musoro muvhuro yamavhuvhu 23/2021 makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro vamwe zana nemakumi matanhatu nevashanu vachibatwawo nechirwere ichi.
Kukokwa tino mutwaro mukuru ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura wakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechetere
muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakutarisirwa kunge vari muLusaka mangwana Apo pachagadzwa mutungamiri mutsva wenyika iyi vaHakainde Hichilema.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga matrix ABP epamwedzi asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka.
Varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vochema chema nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco vachiti haisikuva badhara mari dzavo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa nenyaya yekuomerwa neupenyu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 4249. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vave zana nemakumi maviri nemaviri ezviuru zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 122,652. Vanhu mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 444 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru zana nematanhatu zvine mazana masere negumi kana kuti 106,810. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nevaviri zvine mazana mana negumi nemanomwe kana kuti 2,312,417 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mirioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 1,460,162. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari pakugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva weZambia vaHakainde Hichilema mangwana. Nunurai jena anochipanya inotevera.
Vai chilema varikutarisirwa kutora miko munandare ye Heroes Stadium pamberi pevatungamiri venyika nevamwe vakambotungamira nyika. Nokuda kwechirwere cheCovid-19, hurumende yeZambia inoti varikupinda munandare iyi vanhu vakakokwa zviri pamutemo chete. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vakakokwa zviri pamutemo navai chilema. Vanoti mutsamba yavakakorokotedza vakati vazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivachamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaichilema. Vashamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwe kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mutwaro mukuru ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, wakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechechere.
Patabvunza kuti vakasangana nemutungamiri wenyika vamunangagwa avo vakakokwawo kuZambia vachataura navo here, vachamisa vanoti hapana chinovatadzisa kutaura navo. Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Salishando vasina kunge vakakokwa navaichilema, mutungamiri wenyika iyi vaMokwesi Masisi vaburisa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamirira nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lafumo Maduku vanoti zvaitwa navaichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Chilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara muyakareba ari opposition. Saka vana kukangana kwavakabva. Saka zvakanaka sereki nekuti munhu ana kukangana kwavakabva.
MuZinafundo Maduku vanoti vaichilema vangotora mazisawira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwe kusarura. Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero, vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Hatina tsamba yatakatambira inoti koka kuenda kumusangano iwoyo, asi taizama mamwe maopposition party mapato ari kutonga. Chinhu chakanaka, chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia.
Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidensi inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Timuno muZimbabwe tinoita sarudzo and sarudzo dzatinoita muno muka democracy and elections are not like Coca-Cola. Haatesti zvakafanana zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikahwina, opposition yemuZimbabwe ndo ichahwinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato rewanhu.
Vanongora nyaya izvozvo vatongeri venyika vari Joyce Ngwenya vari sezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo.
Vakatamisana namutaimani naumar Senegal vagara vari nhengo dzemabato ake. Saka vanenge vachitotiwo kana munhu achitokapena vanotobatsirana. Saka ndotoona kuti zvoratidza kuti zvatiri kuita zvavanoita sevanhu semabato anopikisa zvinokwanisika kuti umwe wenhengo dzavo ange ari president.
Vaichilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa, vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 Nyamavhuvhu. Vaichilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vari kuchema chema kuti kambani ye hurumende ye Cotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco haisi kuvabhadhara mari dzedonje ravakatengesa gore rino nerapera vachiti izvi zviri kuita kuti vanonge svosve nemuromo. Pane kupa varimi mari dzavo dzedonje, kambani iyi inonzi yanga ichivapa zvekudya zvakaita semupunga, mafuta ekubikisa nezvimwe. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Ama Ignatius Chirera wemwa 28 kuzaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuwadi 28 kuzaka. Gorakapera takarima donje chibva tatengesera kambani iyi. Asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzokuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubvawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvishoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees. Umwe ari kuyunivhesiti asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapirisi ABP epamwedzi asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje. Asi isu zvikwereti zvedu zvegora kapera vana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipuwa $10 pabhero rimwe chete. Zvichienderana nokuti ranga richirema makeji zvavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya kusara kwema$10 iwatakangopuwa pabhero roga roga.
Bero redonje rine makirogramu mazana maviri rinoita zviuru gumi nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGs kana zana nemanomwe emadhora ekuamerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeCotco vapayas manamike vatenda kuti hasati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare bhozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra 2020. Tinowanzobhadhara varimi vedu tichishandisa maewallets akafanana one money kana EcoCash. Nehupa zvakamisa nehurumende varimi vakasara vasina mukana wekuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatinga varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari pamunotipa mari tinowanzoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka seCotco munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga panotimire takamira mari yedu. Tikati aiwa zvinhu zvinokwanisika munotipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa tatavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndivakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo vakamirira mari yavo ndiyo mari yekubhadhwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadhwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa.
Gurukota rezvekurima munyika vaijas masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba asi vakaudza varimi medonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune varimi chegore rapera tikahwerengedza mose chinosvika 1.5 billion Zimbabwe dollars nyika yose. Purezidendi vamunangagwa vakati bhadharai chikwereti tatanga izvino kubhadhara chikwereti.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiti havasati vabhadhara kusvika pari zvino.
Takavhurisiwa maakaunts kumabhengi akasiyana siyana uchinzi ndo kuchapindira mari dzenyu dzegore rapera. Izvi zvaitoitwa mushure mokunge uchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti asi savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Chimwe chimwe chizvarwa chemuZimbabwe change chichishanda muAfghanistan kwemakore matatu Nyasha Munjese chinoti chiri kufara zvikuru kuti chakakurumidza kubuda munyika iyi zvinhu zvisati zvaita manyamamire nerongo. VaMunjese vanoti vaishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika makumi masere uye vanovimba kuti zvose zvakakwanisa kubuda munyika iyi. Afghanistan yagara ine hondo kwemakore akawanda asi zvinhu zvabva zvanyanya kuipisisa kubva America nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO zvadzakazivisa kuti dzave kuburitsa mauto adzo mushure mekugara munyika iyi kwemakore makumi maviri. Muutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakatoenda muupoteri zvasiya chikwata change chirwisana nehurumende yavo cheTaliban chave panyanga. Asi zvimwe zvikwata zviri kupandukira hurumende yechiTaliban iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMunjese.
Kana tichande muAfghanistan tikazobva muno I think ndakapima rati nomusi wa20 June izvo ndamuHarare.
Mungati tsananguro kuti manga muri kubata mabasa api kuAfghanistan?
Ine profession yangu imi supply chain. Ndakati chishanda ikoko operations supply operations manager. Ndichishandire in an international company yanga yakaitwa subcontracted ne America kuti service mota dzeAfghan National Army and the police.
Tiri kuona zvakawanda zviri kuitika kuAfghanistan pari zvino. Imi makabuda munyika iri imi.
Kupera kwaApril vanga vaine tarisiro yekuti ndopaita kuitwe matauriro kuti tikambani kuve negore rekuti tinge tichiwedzerwe mashandiro neAmerica kakubi. Ndopa wakazodaro kuti no, isusu rongwa hwedu hwavo kuti tichibude tichibuda muAfghanistan. That was the end of April kupinde muna June. Saka hazvichaiti timuwedzere rimwe gore zvekuti gore rangu raifanira kuti risange August gore rine. Kusvika zveAugusti wemuna 2022 sando vakazoti hazvichaiti kuti timupe because tisusuta kuronge kuti kurongwa hwedu by 11 September our last soldier anofanira kunge achibuda muno muAfghanistan. Saka all my civilians ese anga ari contracted kuti ange chishanda muno anofanira kunge abuda by then zvekuti the target was kuti isusu totange kubuda masoja asitatange kumove out. Ndosaka vakabva the demobilization planning kuti 60 days you should be planning because the handover is to the government mimobuda muno urongwa wakanga kuti ndaini darisiro yao izvi zvanga vakatoplana kuti macivilians anofanira kutanga aukuda by the 60 days of diagrams so 28 June. Saka plan yawo kuti papa pana end of May kuti 28 June macivilians ese angari subcontracted ni the US government iwao anofanira kunga ari abuda ndourongwa kuti kuti urongwa kuti 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 ese kunda kuenda by the diagrams so 17 kuti azosvika zvangu kuZimbabwe kuno so 20 ni so 17 yakazo kuti so 17 June that was the wechindomamira chezvinhu atakuri kuti chi extend even the contract yangu ifanele kupera munano na December but I don't because of that arrangements the US is pulling out it's a period of control saka makubuda muswa 17 isaka kubuda muswa 17 zvangu sana kuti office yenyu yashande zvakadini urongwa hwao hwari papi kupita hand over to the government yeka yenyu saka mangu kuti office yenyu kana yapedza naive mapuwe ma tickets yenyu saka isaka kugononya kupedza zvataka plana muswa 17 as a department tikabata zvosimuka ndikasvika zvangu muZimbabwe muno muswa 20 nanhasi unoti atongango kunotangomira kuona kuti zvisita zvisi zvakungobuda zviri kuitika izvo zvichakungozodiwa panyusika.
Samuchiona zviri kuitika izvi iwo mataliban ayi maizwa nezvavo here zvakamira sei?
Taliban ndakashande ma for 3.5 years tirimo ukaingonzwa semazwi munongoita kuti taliban yazoatake pakati taliban yatake pakati but isusu pendakatiri pendakashanda pese pendanga ndiri station handina kubvira kataone maataxi iwavo.
Kune mamwe mazimbabwe nzira anga ari kushanda ikoko?
Mukambani ndaishandira iyoyo ndakambozungurara hangu kuti mukomana anga ari kuichara angatori wemuZimbabwe muno ndichimbotaura zvangu kuti for instance six timbori maZimbabwe mangani ari pacontract panapa aitaura kuti taxing about 80 maZimbabwe zanga ari ikoko.
Samurofungidzira kuti pane vamwe vachiri vakasara here vari kutadza kubuda?
Pacontract ndanga ndiri kambani ndaishandira munhu wese akagona kubuda in time ende pese tete akatadawo kuno kuZimbabwe muno hapana kana munhu ana achiri muAfghanistan.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuAfghanistan vaNyasha Munjese vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yambovhara muganhu wayo nePalestine sezvo paine kunetsana pakati payo nehurumende yemunyika iyi inotungamirwa neHamas. Egypt inonzi iri kuita izvi senzira yekumanikidza Hamas neIsrael kuti dziite nhaurirano dzerunyararo. Mapato emPalestine anonzi ari kunetsanawo izvo zvinonzi hazvisi kufarirwa neEgypt. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avo vari kushanya kuSingapore vaudza vatori venhau kuti nyika yavo inokoshesa zvikuru ukama nenyika dziri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kana kuti Southeast Asia. Amai Harris vachitaura vaine mutungamiri wehurumende yeSingapore Vali Hensi Lung vati America inokoshesawo nyaya dzemamiriro ekunze uye kudyidzana kwakanaka. Amai Harris vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaHalima Yakob. Mangwana amai Harris vanenge vari kuVietnam murwendo rwavo rwekusimbaradza ukama nekuona kuti China haikonzere kusagadzikana mudunhu iri nepasi rose. Dzimwe nyanzvi munyanzvi zveutano hwepfungwa dzinoti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa vamwe vachiguma vave kugara mugwagwa huri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vakawanda vasaende kumabasa. Nyaya yekuti vanhu ava vanogara vachitenderera mumigwagwa pasina ari kuvatarisa inogumawo yaisa upenyu hwavo munjodzi. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa Dr. Kudakwashe Muchena vanoti chimushopa kuti vanopenga vasaendeswa kunorapwa vachiregedzwa vachifamba-famba mumigwagwa inyaya yekusanzwisisa nezvedenda iri. Vanoti vamwe vanotofunga kuti chirwere ichi ingozi inokwanisa kutapuriranwa. Vanoti izvi zvinoisa upenyu hwevarwere munjodzi vachipa muenzaniso mumwe mukomana akamhanyira mumugwagwa akatsikwa nemotokari ndokufa muna Samora Machel Avenue. Ko chirwere ichi chinouya sei chaizvo? Dr. Muchena vanotsanangura.
Chirwere chepfungwa pachivanhu chedu chinonzi chinokonzereswa nezvinhu zvakatisiyanei zvisinei nescience. Mental health should be treated equally as physical health. Kana tikarwadziwa nemusoro tinoenda kuchipatara tinopa mapainkillers. Why is it tikaita chirwere chepfungwa tinokurudza kufunga kuti mamhepo? Why tisingafungi kuti tinofanira kuenda nemunhu iyeye kuchipatara kuti anobatsirwa nemazvikokota anoziva nezvazvo?
Chiremba ava vakurudzira vatapi venhau kuti vatepfenyure nyaya dzezvirwere zvepfungwa nokuti ndiyo nzira huru ingaita kuti dzidziso iyi isvike kuvanhu vese nokuti zvirwere zvepfungwa zvinorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende. Dr. Muchena vanoti denda reschizophrenia ndiro rinonyanya kuonekwa muvarwere vepfungwa avo vanozoguma vave kufamba-famba mumigwagwa nokuti havagutsikani kugara panzvimbo imwe chete kana pasina mushonga wavari kunwa. Vatiwo vanofungidzira kuti mukomana wekutsikwa uyu aive avhundutsirwa nevanhu akatanga kutiza achibva asangana netsaona.
Mukomana uyu arikunwa ngaaine chirwere chinonzi schizophrenia, chirwere chiri very common in this country. Mental health drugs in Zimbabwe are for free. Mental health services in Zimbabwe is for free, but a lot of people tend to shy away from it because wanenge vachiti mamhepo.
Dr. Muchena vaendera mberi vachiti
vanhu vane chirwere chakaita seichochi ichi akashoma hamuna pamunombonzwa pekunzi akarova munhu kana takabira munhu kana takaita anongorarama upenyu wake. Ukada kuzofungisisa kuti kosaka anodyei anorara pai ndipamunoona kuti aiwa chirwere ichi hachisitori haisiri hachisi chivanhu, chirwere chinowanika pawanhu chinotokwanisa kugadzirika chinokwanisa kumanejeka kana apuwa mushonga wake. Chinodiwa kuti isu sevanhu tivagashire.
Imwe unyanzvi yeutano hwezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeke vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwecovid-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuenda kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo nokuti vari kushaya mari kana mabhazi okufambisa.
Mitemo yatamanikidzwa iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuitwa kuti wawane rubatsiro rwagara wanofanira kunga vachiwana vakaita semapiritsi avo vakaita sekuonekwa nana chiremba
mukuru anoona nezveutano wepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanotiwo huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwawedzera zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa maindastiri nemisika kubva muna kurume gore rapera nenyaya yeCOVID-19 vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo neinguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinotaka ongororo yakaitwa neWorld Health Organization inoratidzawo kuti muZimbabwe nePakistan madzimai akawanda ave kurwara mupfungwa mushure mekuzvarwa vana zvikuru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19 imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Association for Human Rights ZADA muna 2019 yakaburitsawo pachena kuti Zimbabwe ine nyanzvi dzinorapa zvirwere zvepfungwa makumi maviri chete zvinoita kuti dziwandirwe nebasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Vatambi venhabvu vakawanda munyika vanoti vapinda munzara nekumiswa kwemitambo nehurumende nekuda kwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Vamwe vatambi ava vave nemwedzi yakati wandei vasati vatambiriswa mari yavo sezvo zvikwata zvavo zvichirarama nemari inowanikwa pamagedhe kana vatsigiri vachipinda munhandare. Vatambi vechikwata chemukurumbira cheHighlanders vanonzi vakapedzisira kutambiriswa mari yavo yemuhoro muna chikumi. George Mudiwa uyo aimbotambira Capes United asi ave murayiridzi anoti dzimwe mhuri dzatoparara nekushaya cheuviri.
Izvi zvekumiswa kwemutambo wenhabvu izvikaizvi zvatiuraya isusu varaidzi venhabvu nevana vacho vanotamba. Vese vanoshanda basa iroro vese vari munzara. Dzimwe mhuri dziri kutoparara izvizvi kutaura kunoku hakuna zvekudya hakuna zvinopfekwa. Please taona ndondo kubasa redu renhabvu iri.
Murayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti kunyange hazvo chikwata chake chirokwanisa kuvatambirisa mari yemuhoro vazhinji varasikirwa neraramo.
Vazhinji vari kunzi kana usiri kuita basa hauna chaunokuwa. Saka zvinhu zvaita kuti vazhinji vaomerwe nezvinhu zvakanyanya.
Vamwe vevatambi ava vave kuita mamwe mabasa asinei nenhabvu kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Izvi munyori mukuru weZipa Northern Region Maswini Mushonga vanoti
tadzokera mashure kuti matimu edu mazhinji anorarama nekuwana mari apo vanhu pavanouya kuzowana bhora. Saka nekumamirire kuti hakuna mari dziri kuuya matimu eduwo zvakare ari kuwaniko achitadza kuti abhadhare maplayers avo masalaries avo.
Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vari kuedza kubatsira vatambi ava nekuvatsvagira mabasa munyika dziri kutamba nhabvu muAfrica. Vadeda avo vave kushanda vari muTanzania vanoti zviri nani kuti vatambi vaende kunana Tanzania nana Zambia pane kushaya chekubata zvachose.
Saka vatambi vakauya kuno uku vakapiwawo mari nyangwe zvaya iri shoma inobatsira pane kushaya uye nekuti vatambi vebhora vagare vakagara mumba. Vamwe vakuputa mbanje vakushamira zvinodhaka saka zvinoita kuti vawanewo chouyi.
Vamushonga vanoti zviri pachena kuti nhabvu muZimbabwe yadzikira zvikuru nekumiswa kwemitambo uku. Mutambi Paulo Govere uyo aive muchikwata chemaOrioles chakaenda kumakundano eChan anoti vagarisa vasati vapinda munhandare izvo zvingangokanganisa matambiro avo pamwe nekudzikirisa pasi nhabvu yemunyika. Asi mukuru wePremier Soccer League vaKenneth Ndebere vanoti vane chivimbo kuti hurumende icharerutsa ruoko kunhabvu sezvayakaita kumitambo yakaita secricket negorofu. Mugwaro ravatumira zvikwata vaNdebere vari kukurudzira zvikwata zvavo kuti zvibayise vatambi vazvo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachigadzirira kutoka kwemitambo. Nabu yemakundano eLeague muZimbabwe yakapesera kutambwa musi wa 16 Mbudzi 2019. Kunyange hazvo makundano echibuku Super Cup akambotambwa, makwikwi aya akazomiswa asati apera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA Ndebele.